kutara naiboy rekuimba ndirona iboy rekubarwa naro ndinobvi sanzvinga nai inobva kumashungu kudzaka kujerera uko
saka zvekuimba izvi makazozvitanga sei uye zvakatanga rini
yezvi ndakaitanga mugore ra2019 pandanga ndiri kugara kugweru ndopandakatangira music ndakatanga naprojecine themagestonflex
chii chakaita kuti mutore nzira iyoyi yemumhanzi
chinhuwo chanda ndisingatarisiri kuti pamwe dzimwe nguva tingaimba but mukufambawo mumachecho ndiraziosevozivanchinzi koya kuiri mukuimba music as well so just try music ela tried zvakabva zvabuda zvakanaka zvichizodzikisa zvazvatanga
nguva yatakurawo waiti ukada kuita zvemumhanzi vamwe kana muukama kana mumhuri vaita wakuda kuita zvehurombe imi zvakatambirwawo sei nemhuri yenyu
vamwe vakazvitambira zvichiri kutotora nguva kuti vamwe vazvitambire because vanenge vasati vazvonzisa especially palevhel kuti uri kutanga hazvisati zvaakuunza mari inoonekwa saka vamwe vanenge vachitongo kuti kupedza nguva zvosi vachirombe but iwe unenge uchiitawo uchitarisawo vamwe vanokuisa into music unobva wangoramba uchiisa tariro machiro uchingoti nerivere mazuva zvichaita zvakanaka
muri kutambirwa sei neveruzhinji
ya zviri kutora nguva mbijana but so far pane level tichitarisawo level upcoming artist vanhu vandititambirei vakawanda saizvozvi zvikutaura kudai tichitombowana mukana wekuti maparedio ndestudio sevhen zvinotoratidza kuti vanhu vari kutiteererawo zviri nani saka tarine tinayo zvakakora
mane nziyongani mukoma nice boy
sofa nziyo dzandabudisa zvinoka 34 ndiri kusanganisira maalbum nemasingle track
mati mamboitawo here mikana yekusanganawo nevamwe vaimbi vatingati vaane mukurumbira anonzi muchirungu makolabho
sofa pavaimbi vandakambobatawo varimo muindastry vanga vagara varimo ndakamboitawo kolabho mukana wekuwana baba Nicholas Zakaria ndobva ndaita namukoma Topi Vai ndobva ndaita namukoma Tigoin ndobva ndaita nevainzi mukoma Script Muller then kunze kwenyika ndakaita naslize wekubotswana na DJ Yaso South Africa ndobva ndaita nanexchange
matambudziko apa amuri kusanganawo nawo mubasa renyu
ndakamboita machallenge ekusangana nemacontract topadza kuzivisa kuti macontract anorevedzoni dzenguvawo dzona ramangwana zvaakuita zvaongova chiri kutarisira then poitawo machallenges ekuti seupcoming artist nyika yedu zvinotitorei nguva kuti uzikanwe kombidharin kuti kuteipushe zvinoda social media zvinoda mari yakawanda mari yemavideo mari yekupromota etc
vateereri vane zvimwe here zvavangatarisira zvamuri kubika pari nhasi
ya ichokwadi hatina kuti nezuro chaiko takatobva tabudisa imwe song yedu yatakabudisa iripo payoutube izvozvi then musi wa14 February vanhu vane valentines day saka tirikubudisa song inoenderana nezvevalentines day yatirikubudisa musi wa10 February inonzi iyo away
vateereri vandao kubatai vanokuwanai papi
phone number dzangu dzinoti +263 776 786 374 +263 776 786 374 kana kutibata pamasocial media pages edu page rangu refacebook raranzi niceboy ngoma round pane nhamba dzangu dzitoripo ezvove mamwe maplatforms ese akanyorwa kunzi niceboy official zinobatika zvakare
ndekapi kambo kamungada kusiyira vateereri tichionekana nemi kudai
chiroto
vatangirei tinzwe nzwisa
baba tarirai nguva ozviroto dzadzisai nyave
irimo mupfungwa ndizvo zvikopfu handidzo pfungwa dzekufunga rugare asi denga roti handiwo mwaka asi mangu mupfungwa wanonoka mwaka zviroto zviroto mwari we
mwari we
zviroto tarirai yave ndani chasvika ndafa ndichingonzi shinga ini ndiri mujangwa mweya wangu hauna rugare papa tenzi ndanzwa nekurota rugare kuhope saka zvino ndiyo yava taka 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 takunge chitamba ndichifamba zvino yava dzemu 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 pamu kunge chikamba ndichifamba zviroto zviroto mwari we mwari we zviroto tarirai yave baba zviroto zviroto baba mwari we zviroto sawira mugomba ndirikungorota ndisingazvibate weya wangu hauna mufaro ndiwo ndichava ndisingave baba tarira zviroto zaiyave shiri mumpungwa ndizo zvikopfu andizo pfungwa dzekufunga rugare asidenga roti andiwo mwaka asimangu mpfungwa wanonoka mwaka uyo mwaka haukwanene ikokena chasvika ndafa ndichingonzi shinga ini ndiri mujangwa mweya wangu hauna rugare